Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri chivabvu 2017.
Makateerera kuStudio 7 nefinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti ezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Yeah, I understand kuti vanhu vanotya and hurumende yedu inoramba ichirova vanhu nekushungurudza, nekuti ndicho chega chavanokwanisa kuita. Havakwanisi kutipa mhinduro, havana mhinduro pamusoro pezviri kuitika izvi. Chavanokwanisa kuita iwo chete kutirova, but patasvika ike zvino ngavarove zvavo. Kana kuuraya nekuti tagara tiri kufa, tagara tiri kutambudzika, saka zvakasiyanei.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu okurudzira kubatana kwevanhu munyika kuitira kuti vabude mumadhaka avari munyaya dzeupfumi.
Mutauro wotsviriridza zvitevera kukweretwa nehurumende zvisina mvumo yeparamende mari inodarika biriyoni imwe chete yemadhora kukambani yeTrifigura inozivikanwa nezveuori pamwe nekutyora kodzero dzevanhu.
Zimbabwe yocherechedza Press Freedom Day mangwana, vatori venhavo vachichema nemabatirwo avanoitwa nehurumende pamwe nemakambani avanoshandira.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Masangano evechidiki anorwira shanduko yeupenyu hwevanhu kana kuti social movements anoti ave kubatana mukurwisa hurumende yeZANU-PF iyo anoti yawondonga nyika, izvo zviri kukonzera matambudziko kuvanhu veruzhinji. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, masangano aya anoti havasi kuzoramba wakapeta maoko nyika ichiparara. VaIvan Mawarire veHashtag This Flag vataura vakamirira masangano akasiyana-siyana aya. Vanoti upfumi hwenyika huri kuramba huchienda kumawere zvisinei nemari dzemabhondi idzo dzainzi nehurumende dzichabatsira kugadzirisa dambudziko remari munyika. VaMawarire vanoti sevechidiki vanoona kuti mari yemabhondi tinotsi yawedzera matambudziko munyika uye haisi kuwanikwa.
Tinoona kuti mabhondi notsi haasi kuendana nemaus dollars. Maus dollars ndo atakabhenga isusu. Nhasi topuhwa chipepa chinonzi chibond note, hazviyenderani. Bond note haritengi kunze kwenyika, imo munomu rinotengeswa murodhu mubond note racho iroro, saka hazviyenderani semantauriro avakaita. Tinoona zvekare kuti bond note iroro rakonzeresa kuti maus dollars acho ashaike, haachatombowaniki munyika medu. Tinoona zvekare kuti mabond notes iwayo pachawo haatombowaniki. Iye zvino vanhu vanoswera vakarara mumaqueue, mukapinda muHarare, muGweru, mese mumaguta kuna naBulawayo, Masvingo, maguta nemabhengi, mukasvikapo munosvikawana husiku hwega hwega vanhu vakarara kunze kwebhengi vakamirira kuti vadi vapuhwe mari dzavo. Hazvisirizvo zvatakawirirana patakaendesa mari dzedu kumabhengi.
Masangano evechidiki aya anotiwo anoda kuti mukuru webhanga guru renyika vaJohn Mangudya vasiye basa sezvo vakavimbisa ruzhinji kuti mabond notes akatadza kupedza dambudziko remari munyika vanosiya basa. VaMawarire vatiwo sevechidiki vaona zvakakodzera kubatana nekuti ramangwana renyika riri mumaoko avo. VaMawarire vati vechidiki vari kuzorwisawo pfungwa iri kuiswa nehurumende yekutyishidzira ruzhinji kuti vanhu vasaishoropodza.
Saka bumbiro remutemo iri rinondipa kodzero kuti kana ndisingafari nezviri kuitwa nehurumende ndinobvumidzwa kuvashoropodza. Vanhu hatifaniri kunyeperwa kunzi kushoropodza hurumende chinhu chakaipa. Aiwa, kwete, tinobvumidzwa uyezve ndo kuvaka nyika ikoko. Saka izvozvo ndo zvinhu zvataungana nhasi kuti tizvirambe tichigamuchirawo kubatana kwedu sevanhu. Chatanga tichiita nhasi sevanhu vakatanga gore rakapera kusumuka tichitaura, tanga tichibatana, tangati shidaidzana, tangati chishedzana, kuti veduwe basa mbatanidzwa. Ngati chitaurai nenzwi rimwe chete, ngati chimirai panzvimbo imwe chete, uyezve ngati chibatai basa rimwe chete.
Mozvaye Maureen Kadema-Onga vesangano re-hashtag SheVotes2018 vatiwo kubatana kwemasangano avo kuchavabetsera apo pavachatanga zvirongwa zvavo zvekuratidzira. Mozvaye Kadema-Onga vatiwo vechidiki vanofanirwa kuratidza nyunyuto dzavo nguva dzose pane kumirira sarudzo.
Tiri kuona kuti tikabatana semapato akasiyana-siyana anoshanda nemacitizens ari kushanda nevanhu vari paground. Tikabatana tinova nevoice rakasimba. Tochitaurira hurumende yedu kuti aiwa zvatiri kuita izvi ikodzero dzedu dziri mubumbiro remutemo. Tinokwanisa kutanga maprotests sezvatakaronga, kupinda mumastreets, kutanga kushoropodza urongwa hurumende husiri kuunza pundutso kuvanhu. Ende zvazvikufanira kutikanganisa nekuti isusu zvatine tichiita zvinhu zviri mukati rebumbiro remutemo. Tata kutaura isu ndichokuti aiwa patasvika hapasisiri pekutya. Ramangwana ratiri kusiyira vana vari kukura izvezvi, kunyange neranhasi redu isusu vanofanira kunge vari kumabasa ekuvaka nyika inoi rakanyanyisa haripo. Saka kana tikasataura nhasi tichimirira kuti tichazongotaura tamubaloti chete zvinokwanisa kutinetsa.
Kunyange hazvo hurumende ichiranga vazhinji vanoratidzira, Mozvaye Kadema-Onga vati sevechidiki vari kurwisa shanduko vazvipira kutungamirira ruzhinji kunyange hazvo zvine muripo wakaipa.
Titarisa just muvanhu pache zvedu sevanhu changa chisipo ndechekuti tanga tisingasimuke nekubatirana pamwe chete kuti aiwa vanoenda kumberi. Saka isu tazvipira kuti frontline racho iroro riri kushaya anomira. Ndipo patichamira isusu tigoita varwehondo vamwe votevera kumashure. Ende tinozviziva kuti nekunetsa kuri kuita zvinhu nemaomero aita kana muchifamba mumakombi pese patiri kusvika tinonzwa kuti kutaura especially kwevechidiki ndekwekuti kana zvikawana anotanga kuti kune vamwe vakomana nevasikana ngatitangei zvakare titaurire hurumende. I think panoraikidzika kuti panobuda something. I understand kuti vanhu vanotya and hurumende yedu inoramba ichirova vanhu nekushungurudza, nekuti ndicho chega chavanokwanisa kuita. Havakwanisi kutipa mhinduro, havana mhinduro pamusoro pezviri kuitika izvi. Chavanokwanisa kuitaiwo chete kutirova, but patasvika ike zvino ngavarove zvavo. Kana kuuraya nekuti tagara tiri kufa, tagara tiri kutambudzika, saka zvakasiyanei.
Masangano aya aitawo musangano wakafanana newavaita muHarare muguta reBulawayo. Mamwe masangano eshanduko aya avimbisa kuzoratidzira kuhurumende nenzira dzakasiyana-siyana anosanganisira Bulawayo Youth Arise, hashtag this gown, hashtag tajamuka sesijikile, hashtag Zimbabwe yadzoka maibuye Zimbabwe, hashtag leave no youth behind, hashtag occupy Africa Unit Square, Navuzi, Sweeper, Zinasu nemamwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadigwa.
Mapurisa emuHarare anonzi nhasi amisa kufora kwanga kwakarongwa nenhengo dzesangano revanotengesa mumigwagwa reVendors Initiative for Social and Economic Transformation kana kuti VSET, idzo dzanga dzichida kunosiya magwaro enyunyuto kumahofisi ekanzuru yeguta reHarare. Mukuru weVSET vaSamuel Wadzai vanoti vambosendeka parutivi urongwa hwavo hwekufora uhu mushure mekunge mapurisa avakumbira kuti vatange vasangana nemukuru wemapurisa emuHarare mangwana uyo anove mutsva.
Mukuru wemapurisa uyu anonzi ari kuda kutanga aziva mamiriro esangano iri. Vawadzai vanoti kunyange hazvo bumbiro remitemo richivapa masimba ekuratidzira vasina kutanga vakumbira mvumo kumapurisa, vaona zvakakodzera kuti vatange vapa mukana zvavari kuda kuronga izvi kuti vanzwe kuti mapurisa anoti kudiwo uye zvii zvavainazvo. Asi vanoti kana izvi zvikazvaramba vanozotora matanho ekuenda kumatare. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Takundikana nepamusaka pekuti mapurisa aita chikumbiro chekuti hanzi isusu sezvo tisati tamboita program kubva pakauya mutungamiri wemapurisa muHarare munyuwani, zvikanzi ngatitange taita meeting navo chief introducer organization, tinovimba kuti vari genuine pane zvavanga vachitaura. Saka tokuchavo chatofanira kundovaona mangwana tiwirirane kuti zviri kufamba sei.
Asika kuratidzira zvatinonzwa zviri mubumbiro remitemo, hamukumbire mvumo kumapurisa, kose imazobvuma kuti mutange magara navo pasi.
Ya, tisi kukumbira zvedu mvumo, sezvandatomboreva kuti ivo ndo vatokumbira kuti can we have that meeting, tikati ano hatina problem nazvo. Asi mangwana kana vakataridza kuti varikuda kupedza nguva yedu shoadi tinongopinda mutown, because isusu ikodzero yedu zviri mubumbiro remutemo zvatikuda kuita, hapana zvinotitadzisa kuita. Saka kana tichitadzisana kuti mangwana tinenge takungoenda mukuita machi yedu mubumbiro remutemo richitikurudzira kuita izvo.
Zvii zvamuri kuda kuti muratidzire pamusoro?
Mashandiro edu sevanhu vari kurarama nekutengesa mastreet ndokunga munoona nyaya dzecorruption dziri kugara tichiemewa nadzo nevanhu vese. Mamwe matritirwo anoitwa mamembers edu mastreet vachitorewa zvinhu vachimhanyisa vachidaro, takuenda takabata pesheni iyo nechitaura matambudziko avatiri kusangana nawo, tondomatsveta tondopatira vanhu vekutaun house tichivaratidza kuti zveshuwa izvi ndo zviri kuitika paground. Iyo vanogona vasingazvizive, patoda kundovatari kuti vatange kugadzirisa matambudziko iwaya.
Tinozwa kuti svondo rapera makaita musangano nameya, hamuna kuwana here mukana wekukurukura nyaya idzodzi zvinyuito zvamuri kutaura izvi?
Takaita misangano wanga usiri wekutanga. Tava nemisangano inotokwana mitatu kana mina yataita so far nameya. Tiri kuenderera mberi tichiita misangano iyoyo navo, asi isu tinovimbawo futi kuti tikaitawo kufora kwatise kwatikuda kuita ikoko zvinotibatsira izvezvi patinenge tichitaura nanameya nevamwe vese vemuhurumende.
Mukuru wesangano reviset vaSamuel Wadzai vari parunare muHarare neStudio 7.
Apo Zimbabwe iri kugadzirira kubatana nepasi rose mukucherechedza basa rakakosha rinoitwa nevatori venhau pamwe nevamwe vavo vakaurayiwa vari pabasa. Vatori venhau munyika vanoti havasi kufara nemihoro yavanotambira, mashandiro avo pamwe nemabatirwo avanoitwa nehurumende. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vatori venhau vakawanda vataura neStudio 7 vanoti mari dzavanotambira ishoma chose kana zvichienzaniswa nedzimwe nyika, uye havana zvekushandisa zvakakwana. Vanotiwo munyika muchine mitemo inombunyukidza vatapi venhau. Mumwe mutori wenhau ane mukurumbira Chris Chinaka anoti kunyange hazvo hurumende ichimbunyikidza vatori venhau, vanoshandirwa nevatori venhau havabatiwo vatori venhau zvakanaka.
Taatichikumbirawo kuti pazuva rano iwe mazuva etotaura vatinoshandira vatarise kuti ivo vakataisana nedzimwe nyaya dzetinozenge tichinetsana nadzo nehurumende, ivo pachavo vakachena here, vangai pane zvavangaitawo here, vane mwoyo inoratadza kuti vanhu vanorarama sei.
Chinaka atiwo zuva reWorld Press Freedom Day rakakosha chose, uye izuva rekuti vanhu vese varemekedze vatapi venhau.
Tatichiti ine nguva yekuti munhu wese kubva kuhurumende nevatinoshandira nevetinoturira mashoko vaone ukosha kwevanhu vanotora nhau, zvichiita kuti petinenge ichishanda zvekureva nokurevana kuite kushoma, kusunga nokusungana kuchinge uchiita kushoma. Kwete kuti hatitadzi, tinotadza sevanhu vo zvinowanikwa, asi kana munhu atadza kusunga handi kuda kunganzi ndee kunopedza dambudziko.
Chinaka uyo akashandira Reuters kwemakore akawanda atiwo zvakakoshawo kuti vatapi venhau vawedzere ruzivo kuti vakwanise kuita basa ravo zvine unyanzvi. Muzvina bhizimisi munyaya dzemapepanhau vaBasildon Peter, avo vakabuda munyika makore akawanda apfuura vakarotanga mapepanhau kuSouth Africa neLesotho, vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika panyaya dzekutapwa kwenhau. Vanotiwo hurumende iri kuramba yakasunga masaisai emaredhiyo nematerevhizheni, uye vacho vakapiwa marezinesi inhengo kana kuti vanotsigira bato riri kutonga reZANU PF.
Hazvibatsire ende handisikuona zvichichinja kusvikira taine imwe hurumende itsva. Saka zvamuri kutoita imi zveStudio 7 zvekuti muri kukwanisa kushambadza muri kunze, zvinhu zvinokosha zvikuru. Nekuti tikati Studio 7 iuye muno ipuwe resinesi muno, toziva kuti hazvife zvakagona kuitika izvozvo. Saka murambai muchiita zvamuri kuitika.
Vaendera mberi vachiti vakazvipira kuzoshandira munyika zvakare kana zvinhu zvichinge zvanaka. Vapeta vayemura vatapi venhau vari muZimbabwe vachiti vari kuita basa guru munguva iyo zvinhu zvakaoma munyika.
Saka ndinopa kutenda nekufara kuti varipo vari kuzama nepavanogona. Nyika yacho iri kunetsa, yakaoma, ikonomi yaipa, zvese zviri kunetsa muno. Saka kuti ugare muno woita basa rako ndinoti chinhu chikuru, nekuti uri kuisa nyika yako pamberi.
Vagarikai Chaunza veCommunity Radio Harare vati vachashandisa zuva reWorld Press Freedom Day kukurudzira hurumende kuti isarambe yakasunga masaisai zvikuru sei enhepfenyuro dzemumatunhu. Sachigaro wekomiti yeparamende inoona zvekuburiswa kwemashoko vaWilliam Dewa vati World Press Freedom Day yakakosha chose uye izuva rakakosha chose kuvatapi venhau. Vanoona nezvekushambadzwa kwemabasa musangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatava nemwoyo vanoti pachine mitemo yakawanda chose inosunga mashandiro evatapi venhau. Vati musi wezuva ravo vatapi venhau vanofanira kuramba vachikomekedza hurumende kuti ibvise mitemo iyi. Vanotiwo zvakakosha kuti vatapi venhau vabatwe zvakanaka. Zuva reWorld Press Freedom Day rinocherechedzwa pasi rose musi wa3 Chivabvu senzira yekurangarira basa rakakosha rinoitwa nevatori venhau pasi rose. Vatori venhau vakafa vari pamabasa pamwe nekukurudzira dzihurumende kuti dzisavambunyikidze. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Ivan Chifera.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Gwaro idzva pamusoro pemari dzinoshandiswa pasi rose mukudzivirira rakaburitswa neStockholm International Peace Research Institute, uye rinoti mari dzinoshandiswa nenyika dzemuAfrica munyaya dzechiuto dzazodzikira mushure memakore anodarika gumi ekurwira zvakagadzikana. Gwaro iri rinoti chikonzero chikuru chakawanikwa chakakonzera kudzikira kwemari iyi kuderera kwemutengo wemafuta.
Boka resangano reUnited Nations rinoona nezvevana rinoti uwandu hwevana vari kushaya zvekudya zvinovaka muviri huri kukwira muSomalia, apo nyika iyi iri kurwisana nekusanaya kwemvura pamwe nekutarisana nenzara inotyisa.
Munyika maita kusawirirana kwakanyanya pakati pehurumende nemapato anopikisa panyaya yechikwereti chinosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora chiri kuda kubhadharwa neZimbabwe kubhanga reWorld Bank neAfrican Development Bank. Gurukota rinoona nezveupfumi vaPatrick Chinamasa vakazivisa mazuva mashoma apfuura vari muWashington DC kumuzinda weWorld Bank kuti vainge vawana chikwereti chekuti vabhadhare mari yakawedzerwa pazvikwereti kana kuti maarias aya kubva kukambani yeTrifigura Group iyo inoshanda nekambani inonzi Puma Energy ine magaraji akaita seReden muZimbabwe. Asi mashandiro ekambani yeTrifigura aya haana kunyatsojeka. Kambani yeTrifigura iyi muna 2010 yakabatwa nemhosva yekurasa muchetura kubva kumakambani ekumawirira kunyika yeIvory Coast. Izvi zvakashorwa zvikuru nemasangano anorwira kodzero dzevanhu akaita seAmnesty International. Kambani iyi inonziwo yakaita zveuori kuIraq pachirongwa chainzi Oil for Food, icho chaipa vanhu vemuIraq zvekudya, uku mafuta ekufambisa dzimotokari yemunyika iyi achitengeswa zvisina kujeka. Studio 7 yanyora tsamba mbozha kune vanoona nezvekuburiswa kwemashoko mukambani iyi, amai Victoria Dix, asi vange vasati vapindura pataenda kumhepo. Gore rapera Zimbabwe yakamboedza kubhadhara chikwereti ichi ichishandisa kambani yemunew York inonzi Lazard. Lazard yaishanda nebhanga reStandard Chartered Bank rekuBritain kuunganidza mari iyi, asi zvakakona n'anga murapwa achida. asi rwendo runo vachina masa vanoti vakawana mari kukambani yeTrafigura iyo iri kushorwa zvikuru nevamwe kusanganisirawo mutungamiri webato rePeople's Democratic Party uye vaimbova gurukota rezveupfumi vatendai BT.
Akwanisa kunokwereta mari kukambani yekuSingapore inonzi Trafigura. The company yeTrafigura ikambani yekukiyakiya inonzi pachirungu commodity broker. It's a brokerage company isina chaino producer inongotengesa zvinhu. Saka the fact yekuti tinamasa atadza kuwana mari kumabhengi zvinoreva kuti hapana bhengi rapenga kuti ringaise mari muZimbabwe because Zimbabwe is unbankable.
Vabiti vanotiwo zvakaitwa navachina masa kutyora mutemo wePublic Debt Management Act uyo unoti kana hurumende ichida kukwereta mari yakawanda zvakadai inofanira kutanga yaenda kudare reparamende. Vabiti vashorawo bhanga reWorld Bank nekutendirana navachina masa kuti vatyore bumbiro remutemo reZimbabwe. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuWorld Bank sezvo zvanzi vakuru vakuru vanokwanisa kutaura neStudio 7 vanga vari musangano. Mashoko avabiti atsinirwawo nevanokokera bato reMDC mudare reparamende vaInnocent Gonese.
Chinhu chakakosha ndechekutedzera bumbiro reguru renyika uye zvakare chinhu chinonzi kuzvitonga kana kuti demokrasi chinhu chinenge chichidhura asi chinhu chinoita kuti dzimwe dzenguva muzokwanisa kuzovandudza upfumi hwenyika chinhu chinozoita muterendende asi kana mavakungoomesa musoro muchitadza kutevedzera zvinhu zviri mubumbiro zvinozokonzeresa kuti dzimwe dzenguva titadze kuti nyika idi iendeze mberi.
Asi gweta rinombomirira mutungamiri wenyika varobert Mugabe munyaya dzakawanda vaterence Hussein vanoti vachina masa havana mutemo wavakatyora.
Zvoda kuzikanwa ndezvekuti chikwereti ichi hachina kuitwa nhasi kana kuti ndeye last month kana kuti mwedzi wakapera. Yakaitwa kudara sterek tingati kana 15 to 20 years ago. Yaigara iri requirement kuti hurumende inofanirwa kubhadhara chikwereti ichi. Hazvireve kuti kana chaitwa kudara unogara uchingoenda kuparliament uchiti oh gara zviya chikwereti chiyacha regai tidai tidai.
Ko zvinobatsira here kana Zimbabwe ikabhadhara zvikwereti zvayo? Vabiti vanoti uku kupedzera hoko padehwe retsindi. Asi nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paInvestors Zimbabwe Dr. Gift Mugano vanoti zvinobatsira kunyange hazvo zvichinetsa kuzowana zvikwereti kubva kuIMF neWorld Bank. Vamugano vanotiwo vemakambani muZimbabwe ndivo vachawana chouviri kubva pakubhadharwa kwechikwereti ichi.
PaEconomics Now zvinoreva kuti tatanga papeji itsva. Hatina munhu hatiri kuti tine chikwereti chagarisa. Chinonesa pamainvestors zvichiya kuinvesta kuZimbabwe. Vanotasa kuti chikwereti chagarisa ndechipi. Zviri kutaura vanhu zvekuti hanzi kwai hatibhadhara chimwe chikwereti chimwe chikwereti. Kutaura kwevanhu hasikanzwisisi economics.
Nyaya yeuori nekutadza kufambisa zvakanaka upfumi ndizvo zviri kunzi nevamwe zviri kupa kuti Zimbabwe itadze kubhadhara zvikwereti zvayo zvapa kuti upfumi hwenyika hugwadame. Asi hurumende inoti zvirango zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica neBritain ndizvo zviri kupa kuti upfumi hwenyika huende kumawere.
Vamwe vechidiki vemuZimbabwe vari muZambia umo vari pachirongwa chevanoita mabasa ezveumhizha. Vechidiki ava vanoti vari kufara nekuwana mubayiro richitevera apu yavakagadzira iyo ichabatsira vechidiki panyaya yezvesarudzo. Mumwe wevechidiki vari kumusangano weTech Camp Global uyu vamunyaradzi Dodo vanoti vari kufara nekuwana mubayiro kwavakaita. Ngatinzwei vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7.
Project yetagadzira ichabatsira vechidiki kuti vakwanise kuparticipata muelections ari kutevera muna 2018. Inonzi Youth Awareness Project Africa. Inenge iri mobile application inoshanda pambozharunhare. Inokwanisa kuti vechidiki vakwanise kuona information inechekuita nemaelections kuti maparties ari kurana ndeapi, vanhu vacho vari kurana ndeapi, mapolling station ari padhuze navo ndeapi, uye nhau dzese dzinenge dzichibuda dzinechekuita nemaelections acho dzinenge dzichiwanika zviri nyore-nyore pamafoni avo. Uye vanenge vachikwanisa kupindirwa mibvunzo yavo nevamwe vanhu vakasiyana-siyana vari vanenge vachibatsira ma elections uye kureporta nyaya dzine chekuita ne violence mirishonga ma areas mavo uye kuona kuti zviri kuitika mune dzimwe nzvimbo kuti vasawanikwe vachibatanidzirwa munyaya dzemirishonga mavanenge vachigara.
Manga muri vangani vakabva kuZimbabwe?
Tanga tiri 9 vakabva kuZimbabwe. Asi tapatanirwa tikapinda ma groups akasiyana siyana, saka group rede ratazorwina ranga rine 4 maZimbabweans, 3 vekuZambia, 2 vekuMalawi. Saka takadaro tanga tichibatsirana tichipanana mazano kuti munyika dzedu dzakasiyana zvii zvatinosangana nazvo mune zvatinoita. Ndibva takwanisa kuburikidza nekugadzira mobile application yedu yadevelopwa nemukomana anonzi Norman Dube. Shure mimazuva mairi tiri kuno saibva aigadzira tiri kuno ndobva aipresenta kune majudges azoona iyo project yanga ichikwanisa kuzobudirira mune zvayanga ichiita.
Vamunyaradzi Dodo vachitaura naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muZambia.
Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muVenezuela. Musi wa19 kubvumbi muna 1810 vanhu vemuVenezuela vakatanga kurwa kuti vazvisunungure kubva kuutongi hweudzvanyiriri hweSpain. Gore rino zviuru nezviuru zvevanhu zviri kufora mumigwagwa zvichiratidzira kuti munyika iyi muve neutongo hwejekerere. Varatidziri ava vanotiwo vanoda kuti mutungamiri wenyika iyi vaNicolas Maduro varemekedze dare reNational Assembly rakavhoterwa nevanhu kubva vaMaduro pavakatora chigaro chekutungamira nyika iyi muna 2013. Pakabva patanga kuita matambudziko zvikuru munyaya dzezveupfumi zvichikonzerwa nenyaya yehuori. Hurumende yeVenezuela inonzi iri kurambawo kuti sarudzo dzemagavhuna dziitwe uye kuti vanhu vemunyika iyi vaende kureferendamu yakanangana nekuti vavhote kuti vanoda vaMaduro kuti varambe vachitonga here kana kuti kwete. Vanhu vemuVenezuela vari kuratidzira kusafarawo nedanho redare repamusoro-soro rekuda kutora masimba edare reparamende. Vakafanobata chigaro chemukuru webazi reState Department muAmerica vaMark Toner vanoti hurumende yeVenezuela inofanira kuremekedza zvibvumirano zveutongo hwejekerere, bumbiro remutemo nekuona kuti sarudzo dzaitwa nenguva. Vatona vanotiwo mauto nemapurisa yemunyika iyi anofanira kuremekedza kodzero dzevanhu vanenge vachiratidzira murunyararo. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muVenezuela. Maverengerwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Tombotarisa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa nhasi. Mumutambo weCastle Lager Premier Soccer League watambwa nhasi muHarare, Black Rhinos iyo yanga iri pamusha yaita mangange 0-0 neFC Platinum. Dai Rhinos yakunda zvine mutsindo dai yapinda pamusoro peleague. Pari zvino chikwata cheHighlanders ndicho chiri pamusoro peleague nemapoints 12.
Muchirongwa chedu cheLive Talk The Connection na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nemasangano evechidiki ari munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu munyika.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro wenhau dzanhasi.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu okurudzira kubatana kwevanhu munyika kuitira kuti vabude mumadhaka avari munyaya dzezveupfumi.
Mutauro wotsviriridza zvitevera kukweretwa nehurumende zvisina mvumo yeparamende, mari inodarika bhiriyoni imwe chete yemadhora kukambani yeTrifigura inozivikanwa nezveuori pamwe nekutyora kodzero dzevanhu.
Zimbabwe yocherechedza Press Freedom Day mangwana, vatori venhau vachichema nemabatirwo avanoitwa nehurumende pamwe nemakambani avanoshandira. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, tichitimburana zvakanaka vateereri. Tokusiyai muina Chris Kande munhau dzechindebele.